manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 19, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo 13 dzebato rinopikisa Resistance Coalition for Change dzakasungwa nezuro muHarare dzamiswa pamberi pedare ramagistrate nhasi dzichipomerwa mhosva yekurova mupurisa. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vadzoka kumusha nhasi kubva kuBrussels, Belgium, uko vakapinda mumusangano weAfrican Union, European Union Summit. Vamwe vaimboshandira kambani yaichera goridhe kuchakari yeFalcon Gold nemhuri dzavo vodzingwa mudzimba dzavaigara vasati vapiwa mari dzavo dzavakanga vasati vapiwa mukushanda kwavakaita. Vanhu vana vanofa neCOVID-19 munyika panguva iyo uwandu hwevanhu vari kubatwa nedenda iri muzvikoro huri kuramba huchikwira. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa nhasi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo 13 dzebato rinopikisa Resistance Coalition for Change kana kuti CCC inotungamirwa navaNelson Chamisa dzakasungwa nezuro muHarare dzamiswa pamberi pedare ramagistrate nhasi dzichipomerwa mhosva yekurova mupurisa. Gweta riri kumirira vasungwa ava vakudzaika dzere veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti varume 12 pamwe nemudzimai mumwe chete ava vakarohwa zvakaipisisa vari mukamba yemapurisa uye mutongi wedare havana kupa mukana wekuti vasungwa ava vaonekwe navana chiremba. Nhengo dzeCCC idzi dzakasungwa muHarare nezuro umo dzaitsvaga rutsigiro dzichishandisa dzimotokari pamwe nekukurudzira veruzhinji kuti vaende kumusangano wekutsvaga rutsigiro uchaitwa nemutungamiri webato ravo vachamisa kuZimbabwe Grounds muHighfield mangwana. Vakadzere vanoti vasungwa ava vanzi vadzoke kudare nemusi wa22 mwedzi uno unove musi wechipiri chinouya. Ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Zvaitika mutare nezvekuti isi patapinda mutare tareiza nyaya yekutyorwa kwekodzero dzavo. Vasungwa ava vanhu vakarohwa zvakaipisisa vakachengetedzwa panzvimbo dzine tsvina mumaseu mavanga vari mamusina kana mvura havana kumbobvira vakakuhwa chikafu pamasina kana any provision for matoilets. Takazama kuti vaonekwe nana chiremba vakarambidzwa zvakare kuti vaonekwe nana chiremba. Saka izvi tachiona kuti zvinhu zvinotyora kodzero dzavo dziri section 50 of the constitution. Saka patapinda mudare taudza dare kuti isu tiri kuda kuti tiite application yekuti vanhu ava vaende kumba zvavo nekuti kusungwa kwavakaita kunotyora bumbiro remutemo redu kunyanya nyanya iyo section 50 subsection 5 of the constitution.
Saka dare rati pachikumbiro chenyu ichi.
Dare rati harina nguva sezvo nhasi uri mugovera. Dare rati rinovhara iro na1 harina nguva yekuti izwe chikumbiro chedu. Saka dare rati vasungwa vangava vharirwe vanozodzoka vachisa chikumbiro chavo musi wa22 which is on Tuesday next week.
Saka vakwanisa here kuzenge vachionekwa navana chiremba zvamuri kuti vakarohwa zvakaipisisa.
Hondo yekuti vaonekwe navana chiremba iyi ndeyekuti mabazi ehurumende vanenge vachingonakurirana nyoka bhinyu vekuprisons vanenge vachingoti dai maenda kumapurisa vekumapurisawo vanenge vachiti havanawo mvumo kuchimbonzi pamunhondo nepamusasa. Asi chatiri kuona chokwadi chekuti havasi kuda kuti vasungwa vaonekwe nana chiremba. Asi tinavo vana chiremba vatoripo vakamirira kuita basa iro.
Imhosva ipi yavari kupomerwa?
Mhosva yavari kupomerwa vari kunzi vakaita public violence zvichinzi vakatema mupurisa muguta. Asi chinoshamisa pakutauruka kuri kuita nyaya ndechekuti vasungwa vakasungwa kwakasiyana siyana muguta. Tinoona sekuti mapurisa vaingoita gumba wakumba chero wafungidzirwa kuti ndewe triple z vaingotora vamwe vacho havatozivani pavasungwa ipapo
saka ivo vasungwa vari kuti nemhosva yavari kupomerwa
vasungwa vari kuramba mhosva vasungwa vari kuti ivo havana mhosva yavakapara ivo chavanga vachiita vanga vari vachiita karali yavo vachikambena vachiti vanga vachishambadza mashoko erali iriko mangwana kuhighfields and havana kana wavakabonesana naye asi vakazongoitawo mahwekwe ekusangana nechikwata ichi chemapurisa chinonzi DRG ichi chireaction group ichi ndo chakazongovasunga muguta
gweta riri kumirira nhengo dzecitizens coalition for change dzakasungwa muHarare nezuro vakudzai kadzere vezimbabwe lawyers for human rights vari parunhare muHarare nestudio 7 zvichakadaro bato reccc rinoti musangano wekutsvaga rutsigiro wanga wakarongwa nevari kuda kukwikwidza musarudzo dzemabielections vakamirira Harare East vari zvakare mutevedzero webato iri vatendai biti pachemhanza grounds kuold tafara watadziswa nevanofungidzirwa kuti nhengo dzezanu pf avanonzi vaungana panhandare iyi musangano uyu wakanga wabvumidzwa nemapurisa asi achiti paifanirwa kuungana vanhu vasingadarike zana kutevedzera mutemo wekudzivirira kupararira kwecovid-19 uye mapurisa anga akaisawo mumwe mitemo bato reccc rinotiwo nhengo dzaro dzinodarika makumi masere dzasungwa kumasvingo uko dzanga dzichitsvagawo rutsigiro mudzimba uye dzakachengetedzwa pakamba yemapurisa yemasvingo central police station hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa assistant commissioner paul nyati kanawo vezanu pf muHarare East kuti tinzwe mativi avo mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vadzoka kumusha nhasi kubva kubrussels kubelgium uko vakapinda musangano weafrican union european union summit nepfenyuro yezbc yazivisa kuti vamunangagwa vasvika panhandare yerobert gabriel mugabe international airport masikati nepfenyuro iyi inoti musangano uyu wakakurukura nezvekudyidzana kwemasangano maviri aya paine makambani emueurope kusanganisira belgium negermany akavimbisa kutumira nhumwa kuHarare kuti dzione mikana yemabhizimusi mushure mekusangana nemutungamiri wenyika vamwe vaimboshandira kambani yaichera goridhe yefalcon gold kuchakari nemhuri dzavo vodzingwa mudzimba dzavaigara vasati vapiwa mari dzavo dzavakashandira mumakore akawanda nonorai jena anotipa nyaya inotevera
kunyange hazvo mhuri dzinosvika makumi matanhatu dzakapiwa magwara ekuti dzibude mudzimba pari zvino mhuri gumi neimwe chete ndidzo dzaburiswa mudzimba idzi vamwe mazana mana vari kutarisirwa kupiwa matsamba ekubuda mudzimba dzavari kugara munguva pfupi iri kutevera mumwe akaburitsirwa midziyo yake panze ndiamai ruth banda avo vakafirwa nemurume ainge ashanda pamugodhi uyu kwemakore makumi maviri nemanomwe asi mugodhi wakazovhara asati apiwa mari dzake amai banda vanoti vakashamisika vopiwa matsamba ekuti vabude mumba yavo yavakagara kwemakore makumi maviri nemashanu vachinzi murume wavo ainge apiwa mari dzake dzose izvo vanoti manyepo
takangoona matsamba auya saka kuuya kwakazoita matsamba takazoona loya auya achitibuditsira chii zvino panze zvikanzi imimi munofanira kubuda nenyaya yekuti varume venyu vakaita sei takapedzerana navo saka imimi hamuna kutoti imimi mungazogara pano ndozimu ndeuri kuuya uzotora chii ndeukuuya uzotora dzi
mumwe akamboshandira falcon gold vaforget piri vanoti mapurisa matatu ekambani yerio zimu iyo yave kuchera goridhe pamugodhi waivo wefalcon gold nemapurisa ezimbabwe republic police vachitungamirirwa nemupurisa anonzi zhou ndivo vakavakandira zvinhu zvavo panze zvine utsinye
chakaitika ndechekuti vanhu ava vakauya pane mupurisa anonzi zhou netumapurisa erio zimu vaya vakadaro vanhu ava vakangoswa vachipinda mumba vachikwachira zvinhu zvemagezi vachitoita zvinhu vachikanda pano vachisa
vapiri vanoti kupindira kwakanzura wenzvimbo iyi vanaison tinapi munyaya yekuburiswa kwevanhu mudzimba vari kudivi rekambani yerio zimu mucherechedzo wekuti kuburiswa kwevanhu mudzimba zvave zvematongerwo enyika sezvo hurumende yakatadza kuti vanhu vapiwe mari dzavakashandira makore akawanda
Saka nhasi izvi nasitusha musati uno kanzira ofuta ari kupindura panhau idzodzo na medimo vaivai. Dzimba idzi dzinoswa pa zvekuma 800.
Mumwe ari kutungamira pakurwisa kuti vanhu vasadzingwe mudzimba dzavari kugara ndiamai aisati piri. Amai piri vanoti chave kuvashamisa ndechekuti kambani yeRio Zim payakatenga kambani yeFalcon Gold yakavimbisa vagari ava kuti havaizovabvisa mudzimba dzavari kugara, asi nhasi vapinduka vave kuti vabude mudzimba vasati vapiwa mari dzavo.
Tisakati kuzogara nemi hatimbokubatai batai muri mudzimba dzenyu. Apa tashamisika vakutitumira zvimapepa kuti budai mumba.
Vakawanda vari kuburiswa mudzimba vanoti havasi kurambira mudzimba, vachiti vakapiwa mari dzavo vanotsvaga kwekuenda vakasununguka. Varodrick Mumba vanoti vanodzingwa chete nekambani yeFalcon Gold yavaive nechibvumirano nayo uye vakapuwa mari dzavo dzose dzavakashandira.
Tikapuwa mari dzedu dzatakashandira kukambani tinobuda mudzimba. Simba rehove riri mumvura. Saka inini ndikange ndabudiswa mumba mari yangu musati ndapuwa ndichazoipiwa.
Asi mumiriri wechakare mudare reparamende vaenzunkani vanoti vari kuziva nezvenyaya iyi, asi vanga vasingazive kuti vanhu vakaburiswa mudzimba. Vankani vanoti vachevedzera musangano wechimbi chimbi nevagari ava pamwe nevekambani yeRio Zim nhasi vachiti tozovabata kana vapedza musangano uyu. Asi vanga vasati vapedza musangano uyu pataenda pamhepo.
Ya nyaya yacho ndirikuiziva ndokwandiri kutaura izvizvo ndokupa itikiro rakakwana.
Mukuru wekambani yeRio Zim pamugodhi uri kuchakari muzvare Blessed Chibanda vanoti chibvumirano chekutenga mugodhi uyu kubva kuFalcon Gold chinosanganisira dzimba, nokudaro vaimbove vashandi vanofanirwa kubuda mudzimba idzi kuti vashandi vavo vatsva vawane pekugara. Patabvunza kuti sei vave kubvisa vanhu ava kwapera makore akawanda mushure mekutenga kambani iyi, muzvare Chibanda vanoti zvinhu zvose zvine nguva, vachiti vashandi vavo vainge vachiri vashoma. Mutauri wemapurisa mudunhu remashonaland west amai Margaret Chitove vanoti vanga vasati vave kuziva kuti mapurisa ava vari mukati mukuvhiya kaukwana nekuda kwei. Zvinonzi mugodhi weFalcon Gold wakavharwa mugore ra2013 mushure mekusagadzikana munyaya dzezveupfumi munyika, asi vakatadza kubhadhara vashandi vaisvika zviuru zviviri. Zvinonzi varidzi vemugodhi uyu vakawira nevashandi ava kuti vaizogara mudzimba idzi kusvikira vapiwa mari dzavo. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vana vakafa nezuro wakare necovid-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa pazviuru zvishanu nemazana matatu ane makumi masere nevashanu, kana kuti 5385. Vamwe mazana mana nemakumi matatu nevaviri, kana kuti 432, vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare, zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika vave pazviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvitatu zvine makumi matatu, kana kuti 233,030. Pauwandu uhu makumi matanhatu nevatanhatu vakawanikwa vari muzvikoro. Vanhu vachiri kurwara necovid-19 vakasvika pazviuru zviviri nemazana mapfumbamwe ane makumi manomwe nevaviri, kana kuti 2,972. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. India neUnited Arab Emirates dzakanyorerana chibvumirano nezuro chishanu, icho nyika mbiri idzi dzinotarisira kuti chichawedzera kutengeserana kwadzo kusvika pamabhiriyoni zana emadhora mumakore mashanu. Ichi chibvumirano ndechekutanga chezvibvumirano zvakawanda izvo New Delhi iri kumhanyira kupedza gore rino kuitira kukudza upfumi hwayo uhwo hwakarohwa nedenda recovid-19. Net mhepfenyuro yehurumende yeSomalia inoti vanhu vangangosvika 13 vaurayiwa nhasi mudhorobha riri pakati penyika iyi rebeledway mushure mekunge munhu anga akazviteya nemabhambu aaputitsa mune chimwe chitoro chekudyira icho chinonzi nevaona zvichiitika changa chakazara nevakuru vakuru pamwe nevezvematongerwo enyika gwaro resaiti iro rinotevera zvinoitwa nezvikwata zvavanopfurikidza mwero pamadandemutande rinoti chikwata chealshabab chati ndicho chaita izvi kutaro zvekudzivirirwa kwenyika yeamerica valoid austin vati mauto erussia ave kugadzirira kurwisa ukraine vaaustin vataura mashoko aya nhasi mugovera vari kulithuania uko vari kushanya mauto erussia nhasi aita gadziriro yakasimba yekupora kwechikwata chavo chinoshandisa zvombo zvenyukiya icho chiri pasi pemutungamiri wenyika vavladimir putin mbune asi mutungamiri weamerica vajoe biden vati havana chokwadi chekuti vaputin vangafunga kushandisa zvombo zvenyukiya iye zvino tochienda kuna mavelas musanganya uye westudio 7 kuti tinzwe zvaatiigira muchirongwa chake chakanangana nemadzimai
ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni marvelous muhlanganya huye ndiri muwashington nhasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu naamai lucia gunguo avo vanoita mabasa ekubatsira madzimai mai gunguo vachange vari kutarisa ivo mabasa angabatwe nemadzimai panguva ino yecovid-19
hongu handirambe kuti zvinhu zviri kuoma nekuda kwekuti covid yakasiya vanhu zvinhu zvavo zvavanga vanazvo zvine zvaparara tumari twakanga tichisebha tashandisa nekuti vanhu vakambomira kuenda kumabasa but tichitobva ipapo ndine pekutangira kana ndiri mai gunguo hembe yangu iri kupenyapenya iyi pamwe mavha akaiona anogona kuida pinda utore utangire pawakasiyirwa necovid ipapo kana kuri kutora hembe iyoyo haushayewa unogona kutengesera hoya mari yako yekuhodha maputi ini ndinoziva mudzimai akatanga bhizinesi asi akatanga achiti kana murume amusiyira mari aitora mari yechingwa nemazai oisa pasaidi iye obva azvitsanyira zvake mari yechingwa nemazai oisa pasaidi obva azvitsanyira svondo rese achitsanya hanzi ndakanga ndaunganidza mari yangu inokwanisa kutenga paketi yemaputi akatanga nepaketi imwe chete yemaputi iko zvino tinoziva ariko mabhisiketsi ari kuhodywa umu anenge akachipa zvisingamboiti ekuti munhu ukatangira ipapo waakutotanga kutengesa saka hazvibatsiri kuita masaisi 10 ebhutsu uchiti covid isati yauya ndaadi nebhutsu dzangu covid zvayauya nepaya tisiratiri tora kana mamwe mapeya matatu utengese uwane pekutangira uye chimwe chinhu bvuma palevho yauri hakuna munhu anoti kana akabvunzwa kuti unoda kuita bhizinesi rei oti ndoda kunohodha kusouth africa iye pasipoti haana saka kureva kuti ari kuda kutangira pamari yepasipoti then ari kuda mari yekunohodhesa kusouth africa ari kuda mari yebhazi kusouth africa neyekudya wonzwa mari yaari kudaka imari yekuti chero waari kukumbira hambo yeafodi munhu wega wega bvuma levho pauri tangira palevho yauri nekuti vamwe nhamo yatinochema ndeyekuti kana akangobva kumaubra kwaanolodza 350 mucottage akaenda kukuwadzana akatora 100 dollars akabhadhara rendi pamari iyaya 350 anga achibhadhara kumaubra anogona kusevha 250 akatotanga kuita bhizinesi rake
mataura imi kuti mune zvidzidziso zvamuchange muinazvo ndezvei zvidzidziso izvi uye zvavanoda kupinda mazviri vanokubatai sei
nyaya yachema madzimai akawanda ndeemadzimai ari kugara mumamarriages vamwe vanogara 10 years vamwe 20 years wozomunzwa auya mai gungo ndauya kuzokuonai chii mudikani ndaita problem ndiri kurambana nemurume wangu but mapepa emba zita rangu haripo munhu anga ari mumarriage for 10 years vamwe havasi kurambana but vagere kudaro haatozivi kuti mapepa ezvinhu zvinokosha akamira sei ari pasi zita rangu ndiripo here ari kuzopepuka achiona zita rake haripo saka tiri kudzidzisa madzimai kuti munhu womudzimai pane zvinhu zvinokosha musi waunoti uri kuita fara cleaning uchiclina mba mako uchimuvha sofa uchimuvha mafiriji uchimuva maodrobe. Tara cleaning jee kupina neo madrobe. Musmese, mchitari soo madokumenta anokosha. Zara nguriri po ere. Kama unoti tine kambani, nine murumu wangu. Wazo ona paya upenyu wafu nopera. Kutipa kambani, yacha imai ni amupo. Amusi kana director. Kana kuti, yes muripo muri director. Pati maka gocha gawa ere kuti, share holding structure ya kambira sei. Pane certificate le mashezi. Mashezi waya kungota urangano. Unofana unge une paper. Certificate le mashezi. Saka ndonja, tineke chidzidzisa. Kumusangano wa usemina yewa karorana varisingu vakafirwa kublawayo musi wa 26 February kublawayo. Vanoda kutibata kutibazo jizere. Vano tibata pa number zinoti 0772-555-093. Nyaya izi tino zitaura shakare pa Facebook. Saka vanu wakaenda pa Facebook page ya kanzi Mai Gunguo. Voenda vono baya pa button la kanzi follow. Uyo shakari tine YouTube ya kanzi Amai Gungu.
Aiwa, nguwa yedu ndiyo ya itashanje. Ini ndini Marvelous Mtanganya huye, ziri mu Washington.
Tinotenda shukuru Marvelous. Iye zvinoto chenda kuchirongwa cheupenyu wedu, our lives. Umo tinotarisa vatinosangana nazvo muupenyu. Nasi tine hurukuru nevaimbo vemeya veguta reHarare vaBernard Manyenyeni tichitarisa nezvebhajeti richangobva kuziviswa nekanzuro yeHarare re$42 billion yemari yemunyika pamwe nematambudziko akatarisana neguta iri munyaya dzemari nemigwagwa uye kuti angagadziriswa sei.
Zotenda na mkana uno, chekutanga na utenda vekanzuru. Chespiri tuta kutenda oze, wakariwese, wakabati na mkuuchikwa kuhurongo wa mari wa 2022. Wajinji wana wanzo gununguna kuti kuuchikwa uku. Kuna wanzo chanisa fungwa nenjere, zivari mkanzuru jeti. Fungwa nenjere, nezishuo, zivagari, wanafunga kuti pajinji, sinodarikwa. Kana kuti mafambiru wani itakuuchikwa kwa wano mbanyiswa, anika kumbunyikizwa. Chukuti panozo buda budget, wagari wano naze budget, risiri rao. Resina kupinza zvichemo zvavo nezvishuwo zvavo. Inyaya inofanira kugara ichigadziriswa. Kuti vagari varo. Saka, kana tasvika panguva yakadai sonei ichikumbira kuti tese ngatiwanikwe tiri vanhu vakatendeka. Chekutanga tichiti vagari, kana vakomekedzwa kunzi vabhadhara mitero yakati neyakati, ngavabhadhare. Tozokumikidzawo kanzuru kuti kana tambira mari yevagari, ngaishandise nemwero, ngaishandise sezvishuwo nezvido zvevagari. Again, inyaya inofanira kugara ichigadzirisika. Chechitatu ngati ngasanyanya kuvhunduka zvinobuda mumapepa. Tisati tanatso penengura kuti zviri kumborevei.
Muri kuda kuti chii apa?
Mazuva mashoma apfuura kwanga zvinobuda nyaya kuti budget rakwira ne 400%. Tikatarisa budget iyi iri kunzi $42 billion. Harinei ne 28% iri kutaurwa iyi tikazotarisa chaizvo chaizvo kuti dollar redu ne US dollar rinovara kushanda makazhinji zvakamira sei. Tikatarisa 2021 na 2022. Tatodzokera kumashure nechidimbu chepakati nepakati almost 50%. Nekuti mari yati kutaura nezvayo ye $42 billion mukana tichitarisa muchienzanisa nemari ye 2021 haisvike $20 billion. Saka ngatiatase mafiga aya tichitarisa zvaari tisangovhunduka nekuti percentage yanzi yakati kamufiga yanzi yakati ngatitase kuti inotengawo chii mari iyo yati kutaura nezvayo.
Chii chingaita kuti vagari vanzwisise budget iri vamanyenyene nokuti vamwe vari kuti havasi kunyatsorinzwisisa.
Chimwe chinhu chingatibatsire kunzwisisa budget redu kuona kuti kunzwa kwakamirawo sei. Titarisa kune mamwe maguta ringava Johannesburg, ingava Vinduku, ingava Pretoria. Tuenzanisa mari dzokubhadharwa nemitero yevanhu vari ikoko nemari yatobhadhariswa kana tiri kuti tibhadhare nevekanzuro. Maonero andiri kuita ndeyekuti isusu tiri kunzi nevekanzuro tibhadhare mari iri less than a dollar a day. Tikatarisa mune mamaguta vari kubhadhara 8 or 10 times mari yatobhadhara muno muHarare. Zvichireva kuti shuviro yedu, tarisiro yedu yekuti guta redu rinake, rivanduke, ridzokere padanga riri, tarisiro iyoyo haina payakamira nekuti mari iri kupinda mukanzuri ishoma. Zvinji zvadhakwa, zvinji zvaora, zviri kudiwa zvawanda, vanhu vagari vawandisa asi tiri kubhadhara mari shoma shoma. Saka mari yatobhadhara haina kwairi kuenda. Tikakwanisa kuenzanisa zviro zvedu, tarisiro yedu nemari yatiri kupinza mukanzuro sevagari nekuenzanisawo zvinoita mamaguta ekune dzimwe nyika, yekuti hurumende inoisa mari mukanzuro, mari svini inopinda mukanzuro kubva kuhurumende. tingayambuke. Yedu urumenda ina mari zvino inetsa mukanzuro.
Ko panyaya migwagwa manyenyeni tinoona kuti mubudget umu kanzuro iri kutarisirwa zvakare kuti inozobatsirwa nehurumende.
Takata sanyaya migwagwa inova parara parara zvaita hakusina mugogo mupenyu muno Harare. Iri basa rezinara. Kurama takaremerekedza kanzuro yedu kuti vatigadzire migwagwa. Tinyatsoziva zvedu kuti mari yemitero yedzimota iri kuenda kuzinara kwairi kunotsakatika. Isusu ndisa anenge tane dambudziko remafungiro. Pachirungwa anoti unfunded mandate, zvichireva kuti kupuwa mutoro wausingafaniri kunge uchiremedzwa nawo. Ngatibudirane pachena, zinara kana iro iri kuramba ichitora mitero yedzimota ngaigadzire migwagwa. Vane 12 years now vachitora mitero yedzimota migwagwa vasingagadziri. Ndosaka tine shura ratasangana naro mumigwagwa yese muHarare.
Shoko ramungasiira vagari vemuHarare pane inonguva.
Ngatizivewo zvakare kuti tikabhadhara mari hafu yemari inenge yakumbirwa nekanzuro zvatanga tichikuita makore esaya. Zvinoreva kuti mari yatiri kubhadhara chayo inenge yatokota yemari yatakabhadhara gore rakapera. Zvichireva kuti mutoro uchaunogona kuzorema kudarika zvaunge wakaita makore esaya atapfuura. Saka chikumbiro chikuru chaizvaizvo kuvagari ndechekuti pavo ngavaite yavo ndima ngavatakure.
Manga makateerera kune vaimbwe meya veguta raHarare vaBernard Manyenyeni. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu Our Lives. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheDynamos chawana mugove uri nani apo chaunganidza chaunga chacho munhandare yemandava kuzvishavane. Michael Kariati anotitaurira kuti Dimbare yatamba sei.
Vamwe vateveri vechikwata ichi vakatungamira nerimwe bhazi nezvirumanheru kubva kuHarare. Vamwe vacho ndokuzotevera nerimwe bhazi rungwana nerwanasi kuenda kuzvishavane, uko vari kudzoka vakabata pointi imwe chete. Dimbare yaita mangange 0-0 neFC Platinum mumutambo waunganidza vatsigiri zviuru zvishanu avo chete vanotenderwa nemutemo kuona mitambo yakadai nechikonzero chekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Zvikwata zviviri izvi zvapinda mumapoints manomwe, uyezve pachinhano chechipiri zvakaenzana nengezi Platinum Stars iyo iri kutamba neCaps United nemuvhuro. Asi rwendo rweDynamos neFC Platinum rwekutora mukombe ruchiripo, sezvo kuchiri nemitambo 32 kuti mukombe uyu uwane anoutora. Asi muongorori wemutambo wenhabvu vaTinashe Museti vanoti mukombe hausi kuenda kuDynamos kana kuFC Platinum, asi kungezi Platinum Stars iyo ine murairidzi mutsva Tekshua Chiragwi.
Gezi Platinum nemari nakochi munyuwanu anenge anogona zvofunga zvichavabudira zvakanaka.
Asi Chicken Inn ndiyo yapinda pamusoro petafura nezvibodzwa mushure mekurova Blauwe Chiefs 2-1 muLuveve Stadium. MaGamecocks aenzana neManica Diamonds pamapoints mapfumbamwe, asi Chicken Inn yaenda pamusoro neukanda zvibodzwa zvambisa. Asi Manica Diamonds inokwanisa kudzokera pamusoro pegungano iri kana ikarova Herentals National Sports Stadium mangwana. Mumutambo mumwe watambwa nhasi, Yadha neBlack Rhinos dzaitawo mangange 0-0 muBaobab Stadium kuMondorongezi. Makundano enhabvu aya akadzoka mushure mekumbomiswa kwemakore maviri kuchityirwa kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Mimwe mitambo iriko mangwana nemumwe nemuvhuro apo Caps United iri kusangana nengezi Platinum Stars. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika disenda bakuvi.